Zvino hazvina kumira zvakanaka kuchipinge. Ndichitaura ndakamirira Chipinge East, takavhiringidzwa zvisingabviri necyclone idai. Yakadhisitroya dzimba. Every ward pane mawodhi ane vanhu vanodarika 300 vakapwanyirwa musha, uye kwatamandai kwakashayika vanhu 2. Nenyaya yedutu mupengo iri, saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Izvozvizvi vanhu vari kutotambura nokuti vanogara papi, nokuti dzimba dzavo dzese dzakapera dzakaparara.
Ko, rubatsiro rwuri kuvindiswa nehurumende rwatanga kusvika here kunzvimbo yenyu?
Kutaura chokwadi kwakanyatsa kunaka, hakusati kwauya rubatsiro, nekuti sinzi zvakatanga zviya zvichitaurwa kuti rubatsiro riri kuuya, taifungidza kuti vachatipa matende kuti vanhu vaone kwekurara. Hazvina kuitika kusvika nanhasi uno, hatina chatati taona. Tinongozwa kungotaurwa chete kuti zvinhu zviri kuuya. Tirikungozamawo kuti shamwari dzedu dzingatibetsera here, asi hapana achanyatsa kutibetsera. Saka hakuna chatichaonekwa paground, vanhu vachiri kungotambura.
Dambudziko apa nderei? Nderekuti hakusi kusvikika here? Migwagwa yakaparadzwa here nemazambukwaya? Zviri kufamba sei?
Harisiropi dambudziko rokuti hakusi kusvikika, nderekuti zvinhu zvacho hazvisi kuwanikwa. Vanhu vakatinyorai vanhu, makanzirazi edu akatanga kunyora vanhu, neni saMP tikanyora mazita tikaendesa kwaDA kuCivil Protection Unit, but nanhasi uno hakusati kwauya chinhu. Marodhi yese akashata, like kutafara kune mabridge akapwanyika, asi vanhu vari saidhi rekumwe rimwe saidhi vaifanira kudai vatoona rubatsiro. Saka hakuna zvinhu zvaizvo kubetsera vanhu. Vanoda chikafu, hakuna chikafu chacho. Saka zvinhu hazvina kumira musha.